Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wemugovera kukadzi 3 2018. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC, ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Chipangamazano chemutungamiri wenyika vaChristopher Mutsvangwa vanoti dambudziko rechirwere chekorera mucherechedzo wekutadza basa kwehurumende. Varayiridzi voita chisungo chekuti hurumende isavabatire mari dzepenjeni, vachiti hurumende ndiyo inofanirwa kubhadharira mari idzi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Chipangamazano chemutungamiri wenyika vaChristopher Mutsvangwa vanoti dambudziko rechirwere chekorera mucherechedzo wekutadza basa kwehurumende. Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nhasi muchiguta apo vanga vachishanyira guta iri mushure mekuwirwa nedambudziko rekorera iro rauraya vanhu vana pari zvino, vaMutsvangwa vati dambudziko rekorera mucherechedzo wekuti hurumende yaimbove yemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vainge vachitadza basa pamwe nechikwata chavo cheG40.
Izvi hazvisi nhamo inowanikwa kune vanhu vekuchegutu yekuti vatadza kuzvivandutsa. Inhamo inowanikwa kana hurumende inenge iripo isina hanya nekurarama nekuvandutsa upenyu hwevanhu. Saka kana tichitaura nyaya dzemaG40 nekutadza kwavo kuti nyika yenderere pamberi, mubayiro wacho ndo waakuonekwa uyu. Vanhu kufa nekorera rwechipiri munguva pfupipfupi yegumi remakore.
VaMutsvangwa vati korera chirwere chinowanikwa munyika dzinenge dzakasaririra munyaya dzebudiriro. VaMutsvangwa vati hurumende itsva yava Emmerson Mnangagwa ichagadzirisa nyaya yeutano munyika.
Chirwere chekorera chinowanikwa bedze mune nyika inenge yasaririra pane nyaya yekuvandutsa magariro evanhu. Isu tiri kutaura kuti hurumende itsva yava Mnangagwa yakaona kurirezva kwakanga kuchiitwa nehurumende yanga iripo yemaG40 iri kupa vanhu vechegutu nevekunoto nevekumachwest nedzimwe nzvimbo kuti sekwende yedenda rekorera haichazofi yakadzoka zvekare kuno. Sekwende yechirwere chetyphoid nezvimwe zvinokonzerwa nekuti hurumende haisi kuita basa raro kuvandutsa upenyu hwevanhu, izvozvo taakuzvinadzira dando kunobva korera.
Vachitaura pamusangano mumwe chete wavaita nevagari vemuchegutu, gurukota rezveutano Dr. David Parerenyatwa vati dambudziko rekorera haripere kana nyaya dzemvura nekuraswa kwemarara dzisina kugadziriswa mumaguta munogara vanhu.
Chirwere chekuti kana nharaunda yedu ine tsvina, kana mvura yedu isina kunaka, isina kuchena, kana tsvina yedu tinoita ichirega kutosvika kwainofanira kusvika, zviri murimomo muguta muno. Kana tichitengesera mango paruwanzi vasingabvumirwi, izvozvo zvinotipa korera. Izvozvo zvinotipa korera. Tingade kuhwanda hwanda, vamwe havadi kuzvitaura kuti illegal vending izvozvo. Saka tikangoregera kuchenesa mvura, tikarega kuita matoilets edu akachena, tikarega kutora tsvina yemawesti, tinoramba tine korera retaipo.
Kusvika pari zvino vanhu vanodarika makumi mapfumbamwe nevashanu varapwa manyoka anofungidzirwa kuti mucherechedzo wekorera, uye vamwe makumi mana nevashanu vakambochengetedzwa muchipatara vachiongororwa kuti havana korera here. Kushanya kwaitwa nemakurukota ehurumende aya kunotevera kwakaitwa nevakafanobata chigaro chemutungamiri weMDCT vaElias Mudzuri nemusi wechipiri. Ndakamirira Studio 7 muchegutu, ndini Arthur Chigoriwa.
Mutungamiriri we Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe va Obed Masaraure vanoti sangano ravo rabatana nemamwe masangano anomiririra varairidzi mukuparura chirongwa chekuti hurumende imire kuvabatira mari dzemapenjeni yobhadhara iyo hurumende sezvo mari dzavari kutambira dzave shoma. Chirongwa ichi chaparurwa nhasi kwachikwana kuchitungwiza. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa mamwe masangano evarairidzi paamire nenyaya iyi. Asi Marvelous Muhlanganya huye weStudio 7 ataura navamasaraure pamusoro penyaya iyi.
Chirongwa chatiri kuparura izvezvi ndeche yatiri kuti cease the pension deduction, yatiri kumisa kuti hurumende ngairege kubata mari dzepension deduction, nekuti tiri kupikisana nezvinhu zvitatu. Chekutanga ndechekuti chinopikisana nestatutory instrument 1 of 2000 yekuti mari 7.5% inobatirwa maticha inobatirwa pabasic salary kana macivil servants. Vari kubatira vanhu kubva 2015 pagross earning vachitarisa netransport allowance, vachibata patransport, paaccommodation nezvese. Zvekuti izvozvo hazviite. Chinopikisana zvakare nekadoma agreement yekuti vanhu vanofanira kunge vachitambira living wage iri above the poverty bottom line. And vamunana 2009 pane chibvumirano chekuti maticha mane masevisi vangangozobatirwa mari chete kana vachinge vakuwana mari yakadarika poverty bottom line. Chechitatu chinopikisana zvakare nenyaya yemabasic ethics transparency and accountability. Yekuti maticha ari kubatirwa namari nemamasivil servants asi havazive kuti panopera 10 months vachibatirwa vawedzi mari. Zvinove zvakakolaboretwa navachina masa vachitaura muna 2016 mwakadzokorora muna 2017 muna April kuti isusu dzimwe mari hatisi kutorimita nenyaya yekushaya mari. Zvinoreva kuti kubatirwa mari iri mari yangodzikiswa pasalari.
Muri kutarisira kusangana nehurumende here mushure mekuparura chirongwa chenyu ichi?
Tiri kuunganidza mapayslips ari kubva kuvanhu vachinyora, yatiri kuti mune munhu anonyora payslip pake seindividual petition. Tiri kutarisira kuwana mapayslip 10,000. Mumwe achanyora kuti anosaisa seko panotorwa pension deduction, onyora kuti CZD chaunganidza mapayslip kutarisira 10,000 by end of February. Tozounganidza maticha atiri kutarisa kuti anogona kuita churu zvichienda mberi. Vofamba vakatakura macardbox emapetition emamwe maticha kwanze kuya, voenda kupublic service, voenda kuSSB. Zvavari kuti tisatibatire mari iyi nekuti mari isina tsarukano.
Mutungamiri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vachitaura naMarvelous Muhlanganya huye vari kwachikwana. Kota rinoona nezveAfrica muBritain, amai Baldwin vanoti vari kufara zvikuru nevanhu vavakasangana navo apo vainge vari muZimbabwe. Vachitaura muvhidhiyo yavatumira kuruzhinji rwevanhu, amai Harriet Baldwin vati hurumende yavo icharamba ichishanda nevanhu vemuZimbabwe kuitira kuti ibudirire. Amai Baldwin avo vakasanganawo nezuro nemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanotiwo vapa mari inoita mamiriyoni mashanu emapounds kumasangano akazvimiririra senzira yekutsigira zvirongwa zvesarudzo. Asi amai Baldwin havana kutaura kuti vachashanda sei nehurumende kunze kwekungoti hurumende yavo ichashanda nevanhu vemuZimbabwe. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi, amai Chipo Mukonza vanoti rwendo rwaamai Baldwin hunotaridza kuti Britain inoda kudyidzana neZimbabwe asi inodawo kutanga yagutsikana nehurumende yava Munangagwa.
Ini ndinoona sekuti UK iri kuvachengati kuresponda kuhurumende yava Munangwa. Saka vari kuona kuti vangakwanisa sei kuti vopinda sei muZimbabwe, vangagadzirisa sei hukama pakati peZimbabwe neUK. Zvavari kubatsira nezviri kuitika nezviri kutaurwa nemutungamiri wenyika ndizvo here, zviri kuenderana here?
Tanzwa vachitaura kuti vakasangana nevemisangano yakasiyana-siyana vanoita zvekodzero dzevanhu nekumiririra vanhu munzvimbo dzakasiyana-siyana. Vakavimbisawo kuti vachaisa mari. Munoona sekuti mari iyi ine udzamu hungaite basa rakakura sei muZimbabwe.
Maria vataura tichiona sekuti imari yeroda kuti vaone kuti maelection afambe zvakanaka muZimbabwe. Pasave nekubirirwa nekuda kuda kuhisiredu yakare. Saka ndirikuona mari iyi yakananga kupiwa masivil society anoona nezvekufamba kwemaelections, anoona nezvemarights evanhu munyika yeZimbabwe kuti pave neyatingati transparency.
Saka neimwe nzira tingati here iziso ravari kukanda muZimbabwe kuti vaone kuti zvinhu zviri kufamba zvakanaka here uye shanduko iri kutaurwa yakuchinjika zvechokwadi here?
Ipapo munenge mabaya chaipo iziso, nekuti tikatarisa ka iyo UK former colonizer yeZimbabwe, saka vane maaggressive interest munyika yavo, ndosaka vari kuramba vachida kuita ziso, vave nenzeve nemaziso paground anenge achiona nekutaura nekuvazivisa zviri kuitika munyika.
Iwo macivic societies aya vari kutaura nezvavo ndivanani ava avatinganongedzera kuti seava ruzhinji rwenyika rungada kunzwisisa ipapo?
Vaya vano macivic society anotarisa kuti maelections ari kufambwa sei, kuda vakaita sana Zisni, vamwe vakaita sana Crisis in Zimbabwe, mahuman rights organization nana Transparency International.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi, amai Chipo Mukonza vachitaura vari parunare vari kuSouth Africa. Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na6 AM kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na7 PM mazuva ose. Munotibata pa909 AM uye pa4930-13860, 15460-15580 ne6080 shortwave. Musakanganwe Live Talk na8 PM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne15460 frequencies. Pindai muchirongwa cheLive Talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk. Ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza5:15 kusvika na6 PM uye nemusi wechishanu kubva na5:45 kusvika na6:15 PM. Musakanganwe kufarira Facebook page redu revoa Shona. Tombo tarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Munhu anga akazviteya nebhambu munzvimbo yaimbove pasi pevarwisi kumaodzanyemba kwePakistan azviputitsira bhambu iri ndokuurayisa vakuru vemauto vatatu, vamwe vanomwe vakakuvara. Mutongi wedare redzimosva muFrance atongera muzvinafundo anozivikanwa muSwitzerland uye ari wechitendero cheIslam, Tariq Ramadan, kugara muchitokisi mushure mekupomerwa mhosva yekuita zvepabonde asina kuwirirana nemadzimai maviri muna 2009 nemuna 2012.
Gurukota rinoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika muAmerica vaRex Tillerson vanoti nyika yePoland ndisawira weAmerica mukutonga zvine jekerere. Pavakashanyira Poland mazuva mashoma apfuura, vaTillerson vakaita hurukuru dzekudzivirira nyika, izvo vakati zvinokosha zvikuru kuPoland. America iri kushanda nePoland negungano reNATO mukusimbisa kuzvidzivirira kwenyika dzeEurope. VaTillerson vakarumidza Poland mukukwanisa kwayo kushandisa zvikamu zviviri kubva muzana zvemari yayo mukuzvidzivirira. Pari zvino Poland inoshandira kuti iwedzere mari inoenda mukuzvidzivirira kuti ipfuure zvikamu zviviri kubva muzana. America nePoland zviri kuwedzera mushandira pamwe wayo wekurwisa nhau dzemanyepo pamadande mutande uye mukutsigira Ukraine mukuedza kuzvitonga kwakazara. Kufanana nePoland, America haigashiri mbombi yeNord Stream 2 iyo inobva kuRussia negas ichipfuura nemugungwa gungwa re Baltic kusvika ku Europe. Izvi zvichazoita kuti nyika dzeEurope dzimirire kutenga gas kuRussia, zvinozopa mari yakawanda kuRussia kuti mutungamiri weRussia vatenge zvombo zvokuzorwisa Europe nazvo. America inofara nekutsigira Poland mukutsvaka gas nekuzvidzivirira kubva kunzvimbo dzakawanda, kwete kumirira Russia chete, nokuti vanogonawo kutenga gas iri kubva kuAmerica. Vatilason vanoti, sezvatagara tichiita kubva kare, America inofara kumira nevanhu vokuPoland nhasi namangwana. Mashoko aya anoratidza pamire hurumende yeAmerica maaverengerwa neni tanonoka wande.
Yasvika nguva yekuti tichienda kuna Marvelous Muhlanganya uye achitipa chirongwa chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya uye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka. Tine mumwe mudzimai akatanga iye chikoro chevadiki kana kuti creche achishanda iye ari muchinoi. Tinokuchingamidza ine mufaro pano pachirongwa chedu. Munoitwani uyezve makatanga sei creche yenyu iyi?
Ndonzi Sandra Chapausiko, ndinogara muchinoi. Ndine preschool yandina yekuruvimbo. Gore rino ra 2018 takatarisawo sevadzimai vanhasi kuti tungosumukawo, tungokwanisawo kuchengeta mhuri dzedu. Neizvozvo kozi ndo mabasa azvine maoko atinge tichingokwanisawo kuchiitawo tikwanise kuraramawo. It's like a family thing yekwa Chapausiko. It's a family yekuti inini, sister yangu, my mom, everyone are included in this family. Saka mune munhu anengane like part yake anenge achiita. And our school inonzi Bright Angels Preschool iri kuruvimbo ndokwairi. And Ruvimbo is like a location. Saka ndokwatiri koko nefamily yedu. Takangofungwa tikidza tingobatana-batana tongoitawo zvinhu zvinokwanisa kungoita kuti family yedu ingosumukirawo.
Zviri nyore here kushanda nemhuri nekuti vamwe vanonetsana kana vachishanda semhuri?
Isusu makurira tikaita takakura tiri vanhu vakangobatanidzwa. Zvokuti zvekunzi hanzi vanhu havana kubatana, totozvinzwira panext door. Totobatana, topanana maideas kuti todii, todai, todai. Isusu kwedu takabatana tiri raiti, tiri bhoo, tinosapotana muzvinhu zvese zvatinge tichida kuita.
Mune vana vangani vari kupinda pakreshi yenyu iyi?
Vana vatinawo izvezvo i32, asi tinenge tine shuviro yekuti tikwanise kuwanawo vana vakawanda. Ehe, unosanganawo nezvakawanda kuti unogona kuti watora mwana, vabereki dzimwe nguva ndo vanowidhirowa vanawo vakuti hatisisina mari. Asi tinenge takatarisa kuti tinge tikurowo, tiende mberiwo, titowo. Izvezvo pari zvino tine ipreschool chete. Takuda kuti at least tange kuvaka chikoro tidii. Saka unongodawo support kubva kuvabereki. Saka mumwe mubereki anogona kuti ndine mari yemwedzi chete. Pamwe uri kutarisa kuti vaende mberi but vanodropa.
Zvakakosha sei kuti vana vaende kumakreshi?
Zvakakosha kozi vana anokwanisa kuti kana akuendawo grade 1 zvinhu zvinomurerukirawo chikumberi. Pane uchizvoni anotanga unoti grade 1 asina background yepreschool kana maECD asina kubatsirwa zvinononetsa kumberi. Ndopaye pamunoona vamwe vabereki achiti mwana wangu pamwe am grade 2 ndakumudzokoredzadii, zvinhu zvakazi kuita sei zvendizoende. It's because unenge wangotangira mwana wangoti grade 1.
Munobhadharisa mari yakawanda sei?
Full day yedu inenge iri $50, half day yedu $25. Hatikwanisi kuti tiite maprizes ari kumusoro. Isu standard yedu yakanaka. Hatikwanisi kuti tiite maprizes ari kumusoro nokuti location yedu ndeyekuti anenge afunga kuti ndikedza ndiite kachikorapo, munhu ari ngomuko ungoita sei? Ungoti imba yako ubva ita chipreschool. Saka zviri kutinetsa maprizes edu tiende maprizes ari pamusoro nokuti munhu anenge angofungwa kumuka aita creche anonoita like half of the price yatenge tinayo. Saka zvinonotinetsa manje kuti tiite se tiite vana vari moo. Vamwe vana vanenge vakutodzikira vakutoenda kuya kune mari dzishoma. Saka zvinonetsa mbichana.
Pane malaisensi nezvimwewo zvinodiwa here kuti munhu atange basa irori rekuita creche?
Pagore tinobhadhara $556 yepreschool ndo yatinobhadhara. Whether une vana 5 kana kuti 10 kana kuti havana basa nazvo, chavanenge vachidanengwa ino kuti preschool ibhadhare mari iyo. And it's like for the whole year.
Munoona mangwana rakakumirirai sei imi semadzimai emuchinoi nepasi rose?
Nisha ndongotaura kushingisa vamwe zvekuti vanhu zvakudependa kuti munhu iwe uchaunonyatsokuda chaicho chii. Kozi vakati unoda preschool vakapinda mazviri kana ukati ndinogona kuti zvekuchengeta huku wakapindawo mazviri kana kuri kutengesa madomasi kana kuri kuita sei but zvakudependa kuti iwewe munhu unoda zvii because it doesn't help kuti like vanhu vechidiki vechikadzi vapindewo mabhawa wakangoonewo zvinongokuitira kafollow your dreams zvinhu zvako zvinokufanira
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous tosangana zvakare svondo rinouya muchirongwa chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Tobva tata zvakare kuti tinzwewo kuti takarongerwei nhasi naJonga Kandemiri muchirongwa chinotarisa upenyu hwedu, Our Lives.
Ndinogamuchira ine mufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzira ichirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa kushandiswa kwemimhanzi senzira yekukwezva vanhu mune zvakasiyana-siyana, zvingava zvekuti vaende kunonyoresa kuvhota kana zvekutevera vezvematongerwo enyika kanawo kutandadza vazhinji. Muhurukuro yedu tine nyanzvi munyaya dzemimhanzi uye vari mudzidzisi muno muAmerica vaJona Masia. Tinogamuchira ine mufaro pastudio 7 vaMasia. Vamasiya, nhasi tiroda kumbotarisa basa remimhanzi. Tinoona kuti mhanzi inoshandiswa mune zvakawanda. Mhanzi inoshandiswa kutandadza pfungwa, kunyaradza pangava parufu, kupembedza pangava pamabiko. Tiri kuonawo iye zvino mhanzi uri kushandiswa kana kukurudzira vechidiki zvikuru kuti vaende kunonyoresa kuvhota. Tichionawo zvematongerwo enyika vari kushandisawo zvakare mhanzi misangano yavanenge vachiita. Mungataura chii pamusoro pekushandiswa kwemhanzi?
Zvekushandiswa kwemimhanzi zvinotova nenhoroondo kunyanya panyaya dzematongerwo enyika. Mimhanzi inoshandiswa kuti vanhu vave vanofarira zviri kuitwa kana kuti zviri kutaurwa nevanenge vachitaura zvematongerwo enyika. Kana mukatarira kubva kana pakaboda kuti sunguke nyika panguva yanga vana Thomas Mapfumo vari mujere vakasungirwawo mimhanzi yavo, nguva yakambopindawo muzorewa, vachena vakatoti kana iwe Mapfumo uchida kubuda bvuma kuti unozouya woridza pagungano richaitirwa vamuzorewa kuti kana uchida kuti uzobuda muchirongo kana mujere. Saka izvozvo zvinototionesa kuti music kubva kudhara yaishandiswa kuita kuti vanhu vaone zviri kuitwa, kuita kuti vanhu vafarire zviri kuitwa. Saka nanhasi ndonhoro ndo imwe chete iri kuitwa futi iri kushandiswa kuti vanhu vange varifarira zviri kuitwa, kuyemura zviri kuitwa, vachifarira mimhanzi iri kuridzwa uye vachifarira vari kuridza vacho.
Tinoonawo kuti masangano zvikuru akazvimirira ari kukurudzira veruzhinji kuti vaende kunonyoresa kuvhota ari kushandisawo mimhanzi. Munozoona here zvichizoshanduka uye michero vanhu vanozoenda here kunonyoresa kuvhota kana kuti vanhu vari kungoyaungana pamhanzi vabvapo vakanganwa nezveshoko ravapiwa?
Ndinoona kuti zvino sandura taita zvibereko zvekuti vanhu vazoinda kunovhota, kunyanya kune vechidiki ndo vanhu vanga vasingavhoti. Vanhu vakuru vava vachinyoresa vachienda kunovhota, asi waizoti kana uri mutsi wekuvhota wozotarira kuti vechidiki vashoma shoma. Saka pari zvino tiri kuona kuti vechidiki ndo vari kunyanya kumhanya nenyaya dzemimhanzi. Saka kana vakaonawo varidzi vavo vachikurudzira kuti endai munonyoresa, zvichaita kutoti vakawanda vechidiki vachasumuka nemanyawi vachiti haregai tiinde tinozadzikisa zvatakanzwa nevanhu vedu vatinofarira vana Gwenyambira kana kuti vanoita zvemimhanzi.
Nyaya yemakonzati inoshandiswa muZimbabwe chete here vaMasia kana kuti nekune dzimwe nyika vanoshandisawo mimhanzi kukwezva vanhu?
Aiwa, inoshandiswa pasi rese. Kune dzimwe nyika inoshandiswa. Kana mukatarira kana zvakaita kuna America nguva yanga ichitsvagwa rutsigiro nana Hillary Clinton, vaitoshandisa vana Jay-Z vachiridza pamakonseti mahombe vanhu vachiuya. Vamwe vanenge vachiuya kuda kungoona chete kuti ndoda kuona muridzi wangu wandinofarira, asi vakazonzwa meseji yevanoita zvematongerwo enyika votozosandura pfungwa kuti regai ndidi ndivhotere munhu iyeye. Saka ndo zvimwe chete nezviri kuitika kuZimbabwe. Vari kuuya kuti vangonakirwa nemimhanzi, asi vachazonzwa nyaya iri kutaurwa nevanoita zvematongerwo enyika kwakutozo wavhotera zvobva zvabudirira.
Zvine hatingati here madisadvantage izvozvi vanhu vakanga vachishandisawo zvemumhanzi izvi vamasiya?
Tingati zvine madisadvantage, zvine pazvakaipirawo kuti kana iye anoridza wacho kana kuri kuti unhu hwake husingaindirani nevanhu vakawanda kana kuti akazopotsa pamberi apo vanhu vakazotanga kuti haino ndochiicho, zvinogona kutodhingura uya wanga achimushandisa kuti adei aridza pamagungano angu, zvinogona kutozoita kuti ashayiwe mavhoti.
Tinotenda zvikuru vaMasiya nekuwana nguva yekutaura nesu. Manga makateerera kuna vaJona Masiya, vanhu venyanzvi munyaya dzemimhanzi uye vari mudzidzisi muWest Virginia muchirongwa chedu Upenyu Hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Tinotenda Jonga nechirongwa cheupenyu hwedu Our Lives. Abva atisiya tamumweya wenzimbo tombonzwa kuna Wingi D na Oliver Mtukudzi kambo kachinzi Parere Moyo.
Ndanzwa mere kurira
kesiya
pano watakunofushira
ndiani
watungamira ndiani wafunganwa tichenesera nzira hazvitedzembe nyama zvinotidzimba pakati pehana chokuita hapana
mava
kungonirira mere yamangwana munotifudzire napanorwadza moyo. So matora ambuya matora sekuru wapana kacheche kauya. So matora mukoma matora mtati yenama wanducha egona. Misozi yanda chie manja sataku. Tumira yingirose netontaku. Iri ngozi aipaita atana ngura. Iri njozi yandi kurira amainda gura. Diani ya chandira ira. Yakonge nzvimbo yekutandarira
yekutandarira
nguva nenguva tongowanikwa tichidzoka setateyariva
setateyariva
ndanzomere kurira esiya pane watakunofushira ndiani watungamira ndiani wafunganwa tichenesera nzira hazvitidzimbe nyama zvinotidzimba pakati pehana chokuita hapana
mava
kungomirira mhere
yamangwana
munotifudzire napanorwadza moyo.
Kambo kanodakadza. Kutobva tagadzirisa zita rekambo kanonzi panorwadza moyo kachibva kuna Wingi D na Oliver Mtukudzi. Sezvo nguva yedu yapera, regai tibve tatarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Chipanga mazano chemutungamiri wenyika vaChristopher Mutsvangwa vanoti dambudziko rechirwere chekorera mucherechedzo wekutadza basa kwehurumende. Varayiridzi voita chisungo chekuti hurumende isavabatire mari dzepenjeni, vachiti hurumende ndiyo inofanirwa kubhadhara mari idzi dzepenjeni. Tabaka kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinovimba kuti muchange munesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu dzanhasi pawebsite yedu www.voashona.com. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Evans Zininga, ndiri muWashington DC. Ndokusiyai nasta ndekile muhlanga achikupai chirongwa chendevele.
Soku isika tise.